in times of change.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, September the 15th, 2023. And I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing the burial of Joshua Malinga at the Heroes Acre and taking a look at the International Day of Democracy at a time when some opposition party members are being arrested for allegedly causing public violence. But before we delve deep into our main topic, let's take a look at what is happening in Mbire. Zimbabwe's government is continuing with oil drilling projects near the border with Mozambique and Zambia, despite opposition from activists who warn that fossil fuel exploration would damage the environment. Columbus Mavunga files this report from Mbire, where the exploration is taking place amid government hopes that the project will cut its reliance on oil imports and create jobs in Zimbabwe.
Zimbabwe started exploring for gas and oil, which officials believe sits under an estimated 700,000 hectares near the borders with Mozambique and Zambia. A $20 million exploration project last year failed to yield results after the well collapsed. Paul Shimboza is the managing director of Geo Associates, a private Zimbabwean company that is working with the government and an Australian company, Invictus Energy, on the exploration.
This project could go a long way in not only making Zimbabwe energy sufficient, but we hope that Zimbabwe could actually be a net exporter of power into the region. Power shortage is not an issue of Zimbabwe alone. There's a regional power shortage, and our crystal ball vision is that we'll be able to generate enough electricity from here to the region.
For this poor community, the project is welcome. Onassis Tanyanywa Msemwa is chief of Wata, one of the communities covered by the area of exploration.
Since it started, so many job opportunities have opened. Last time, it was about 180. Now, it has created more than 200 jobs for Mbire and Omzarabani. Plus, they are buying what we produce here for their food.
But not everyone is for this old project. Farai Magu, founding director of the Center for Natural Resource Governance, hopes the drilling teams come up. And
once they find the oil and gas, they are going to displace thousands of people from Mbire and Mzarabani. They are going to pollute both underground and surface water, and they don't care about the impacts on the environment and the people. And then when we look at renewable energy, the renewable energy dividend for Zimbabwe is quite massive. Renewable energy can be a game changer in that it doesn't need a lot of infrastructure.
Geo Associates says it is working with the Environmental Management Agency of Zimbabwe to ensure that its project does not pollute the environment nor affect the health and well-being of locals. The energy companies are using data that was collected by Mobil in the 1990s. None of Zimbabwe's neighbors are oil producers, although Mozambique does have large deposits of natural gas about 1,000 kilometers from the area in Zimbabwe being explored. Columbus Mavunga for VOA News, Mbire, Zimbabwe.
And now back to our main topic, addressing journalists today at the burial of Joshua Malinga at the National Heroes Acre in Harare. President Emmerson Mnangagwa said his country is a sovereign state and will not allow other countries to dictate how his country is run. Mnangagwa praised the late Malinga for fighting for the rights of people living with disabilities.
So that they can lose our resources. No. As a sovereign nation, we will not allow interference in our internal affairs. We say no. Nika, Nikova, Nikotova, Nikonapatiwa, Nevinirai. Nilive, Nakiwa, Nimuso, Nikwekewe, Nalankaswa.
That there was President Emmerson Mnangagwa at the Heroes Acre in Harare. The late Malinga was a Politburo member of ZANU-PF and also an advocate for the disabled within the government. He succumbed to cancer at his home in Bulawayo and died at the age of 79 years. He survived by his wife and 10 children. Meanwhile, today is International Day of Democracy, commemorated worldwide. But some rights activists in the country are saying there is nothing to be celebrated in the country as a large number of members from the opposition CCC are being arrested. Human rights lawyer Paidamoyo Saurombe tells Studio 7 Godwin Mangunjga there is no democracy in the country as electoral laws are skewed and need to be reformed.
Chitaura nenye demokrasi, tukutaura nye kuti wanu, harukuna kukwanisa kuti wa salito, tungamiriri wao wachipi wa mkana iwono. Saka Mzimbabwe, tinuita asamfutie, nima kore 5 years, after every 5 years, takaita my elections. Asimukata sama elections, edha tukuta mkatmenika ya Zimbabwe, tinuita kakukakavaza na kanuitika, paka saita mirishuonga, tinuona kuti maudile my elections, edu, masaus, achu anongari contested. Saka demokrasi edu, iruda kutitaris kwa ipapo, kuti tutaita sei kuti mitemo yedu ye my elections titi tikaita my elections atizowani kusungwa kunoitwa vanhu kana kushungurudzwa before my elections after my elections kuye pa my elections pacho saka zvakatikoshera kuti tisangoenda ku my elections asi zvinokuda mukati me my elections zvinokuda mukati me sarudzo zvinge zviri zvinhu zvekuwiriranwa nevese vaparticipata mukati me sarudzo tikawirirana kudaro sevanhu veZimbabwe tongata entrenched democracy mukati menyika yeZimbabwe
toona izvi zvimuri pa matare tingati zvinofadza here kuti munge muri pamatare musuwe zuva rinocherechedzwa utongi hwechekerera
hazvifadzi kunge tiri pamatare kuburikidza netauya nevanhu vangu vakaparticipata maelections vakaparticipata freely vakavhoterwa kana kuti vamwe vasina kubudirira nekubudirira kwavo zvinhu zvatiri kutotaura kuti democracy yedu needs to entrench all those things broadly kuti tichinge tavhota tapedza kuvhota tawirirana here nyika yakufambirira kuenda mberi ndokuti titaure nezvedemokrasi munyika yeZimbabwe.
That there was human rights lawyer Paidamoyo Saurombe speaking to Studio 7's Godwin Mangunjga in Harare. We also reached out to Ellen Shiriedenga of the CCC.
Isiso Mzimbabwe apana zvoti ratingoti totra tinocelebrate pazuva reiri Democracy Day nenyaya yokuti vanhu vedu vari kushungurudzwa apa tiri kutaura tiri kubva kucourt mumwe wedu asungirwa mhosva dzisipo zvatiri kuti ipersecution vana vemuZimbabwe nyika yese tiri kuona vanhu vari kushungurudzwa tiri kutobva musarudzo dzakapfuura muna August asi nanhasi vanhu vari kudzinga dzimba dzavo vamwe vari kupisirwa saka hapana demokrasi iripo ende nyaya yatakaendesa kusadak ndeyokuti even pasarudze izvozvo tikuona kwakupange kune kuvhundutsira kwakawanda nefazi nezanupf zvichireva kuti vanhu havana kusarudza vatungamiri vavanoda saka this is why taenda kusadak nenyaya yedu that's why tichiona kuti even kune tone macourt petitions aripo vanhu vedu vaka nyimwa opportunity yokusarudza vanhu vavanoda saka tiri kuti isiso sevana vemuZimbabwe zvakarwirwa nana baba vedu nana mai vedu paliberation struggle hazvisi kuonekwa nenyaya yokuti kupersecution iripo munyika
toonawo mazuva avakaita sana International Democracy Day anoiswa parutivi neUnited Nations next week kune musangano weUnited Nations chii chamungada kuti vana UN vange vachiita kuti tinge tichiva nedemokrasi muZimbabwe
nyaya UN kune ma standards akasetwa ne UN kune ma standards akasetwa ne ma regional organizations ana African Union ana SADC neso senyika tine constitution yedu saka zvatinotarisira musangano iyo we UN kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuprotectwa maringe nezvizvi zvakatarwa kuma ma statutes SAP it international regional or national statutes.
That there was Triple C lawmaker Elian Shiriedenga speaking to Studio 7's Godwin Mangunjga in Harare. Meanwhile, in the country's second city, Bulawayo, five Triple C members, including the lawmaker Ostalo Siziba, appeared before the courts today facing charges of causing public violence and breaching electoral laws. The charges were filed by Soneni Moyo, who contested in the same race as Siziba. She alleges that Siziba hurled insults at her, amongst other things.
Ostalos and his supporters angaz ukuthi bafuna ngimi. They know ukuthi bona baphambanisa ngimi endlini lapha. Baphambanisa endlini laphana mina ngingekho kulabantwana. Ngafonelwa ngumakhelwane kusenzakala yonke ijamba nje ababeyenza endlini phambi kwabantu abami bengithethisa bethu umameni ngumthengisi ngifazi yizani PF uthunywe ngumnangagwa ngiyigirlfriend kamnangagwa phambi kwabantu abami of which I need justice to prevail. No wonder why libona abafazi abaningi and bese sabe ukungena ku politics bayisaba izinto ezinjengazona lezi. Manje mina ngifuna ukuqeda ukuthi nxa ungabona umfazi umhloniphi ungakhuluma intando yakho ngomunye umfazi ongamkhweliyo. Bayisaba ama ipolitics abafazi abaningi ukuthethiswa ukutshelwa ibuhule. Manje mina ngizayimela kuzaphela khona lokho. Kuzaphela khona lokho ukuthi ba underestimate abantu abangabafazi. Babenza ngani abakwananga. Akusebenzi ukuthi abafazi behlale bencindezelwa bethethiswa abantu bebukele behlezi. Mina ngizazimela, ngiyakukwangisa ukukumela mina ngiyi-1, ngizakumela. Gala respect umfana lwani Ostalos gala respect so emalangeni uthethisa uminister we ICT emtshela ngobuhule walala laye akafunda ukurespect umfana lo. Labona labo mama bamlandela they are very useless. Bayusilesi kakhulu ngoba balandela idoti abafunda ukuhlonipha abantu abangomama sini laneli labo mama liyekela ukuphendukela omunye umama siyabe sidabukile sonke kubathi ufuna ukuzomphendukela mina for what.
That there was Soneni Moyo in Bulawayo. Meanwhile, lawmaker Ostalo Siziba says the persecution that of him and others shows lack of democracy in the country.
Thank you very much. It's obviously democracy under trial. We have seen that for the past few weeks after the sham flawed election in this country, members of the Democratic Alternative have not been spared from the attack from the regime in Harare. Obviously, it's a clear sign that the regime didn't win this election, because if you had won the election, you wouldn't be victimizing people. You know that our people are being harassed in the countryside. In no particular order, one of our MP candidate, Patrick Cheza, in Chirumans, was actually arrested. He's still under trial up to today in our prison. The same applies to our recently elected deputy mayor, Councillor Kuzai Kazombe. He's also in prison and have also not been spared from that concocted charges, flimsy charges against members of the alternative. But you know that there are people who committed crime during this election. Honorable Tofa, one of our members of parliament, was attacked and their car was barricaded and destroyed by well-known ZANU-PF people. You know that we even lost someone during this election, but it's catch and release. So it's a clear sign that Zimbabwe is back into the shadow of uncertainty and illegitimacy. Zimbabwe is back into an uncertain future because of this issue. That's why we have said as a movement, as Triple C, that the solution is that Zimbabwe must resolve the vicious cycle of disputed elections. For the past 43 years, all the elections in this country have been subjected to legal challenges, beginning with the election after independence in 1980 up to today. It shows that elections have not been done in a fair and credible manner in this country. That's why we've invoked diplomatic and regional offensive as a movement, because SADC to us as a member state has got a responsibility to make sure that they assist us as Zimbabweans to resolve this crisis, particularly countries in the region like South Africa, because to South Africa, the Zimbabwean crisis is a domestic issue rather than a foreign policy issue to them. That's why we've engaged SADC, that's why we've engaged the regional body, so that we're able to find each other. How do we find each other? We must make sure that we come up with a roadmap, a political settlement, to have a roadmap back to legitimacy, so that we have a free and fair election and cure the permanent problem of disputed elections.
That there was Triple C lawmaker Ostalo Siziba in Bulawayo. Please stay tuned. We'll take a brief break and we'll be right back. Don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined via Skype by Tawanda Jokora of Triple C and Masimba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you.
Welcome, Al.
Thank you, Zimbabwe.
Thank you so much, gentlemen. I'll start off with you, Mr. Tawanda Jokora of the Triple C, via Skype. We see that today is the International Day of Democracy. What does that mean for your party as Triple C?
It means a lot, but first of all, let me say Nematambudziko Kumuriokamalunga, one of our heroes who was buried today at the Heroes Acre. And it's unfortunate that he's being buried at the same time when democracy is being buried or continue to be buried in Zimbabwe. After the shameful election that we have had, which is hotly contested by all citizens, we are seeing ZANU-PF embarking on a process to eliminate Triple C leaders, Triple C councillors, and Triple C members of parliament, obviously so that they can gain or get the two-thirds majority that they could not rig themselves into in the past few days alone to show that this is a well-planned strategy by ZANU-PF. We've seen Champion Ostalo Siziba, our Deputy Communications Secretary, Honorable Maureen Kadema-Unga, all being arrested for trumped-up charges. You saw Maureen Kadema-Unga being released without being charged because they knew that she was innocent. Our Deputy Mayor Kudzai Kadzombe was also arrested. Chiesa, one of our members of our candidates, is...
We seem to have lost Mr. Tawanda Jokora there, so I'll switch over to you, Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, to just give us your word on the late Joshua Malinga, who was buried as a hero today, before we move on to the International Day of Democracy today. Go ahead.
Thank you so much. Mr. Malunga, Joshua Malinga, he was an individual who played a significant role in the representing of the needs of the persons with disabilities. So it was very befitting for him to be buried at a National Heroes Acre. You could even see that even from his own house and his own town, Bulawayo, people of all walks of life, all different political parties, attended his funeral. Even the people of the opposition had actually heaped praises on Malunga because Malunga was a man who was fit for Zimbabweans and not for individuals. So on that basis, our heroes, they've been developing by year, from political to social to sports to everything. You can succeed in your area. So Malunga was not put down by his disability, but his disability raised him up to become a mayor, become a minister, and become an advisor to the president until his death. And Zimbabwe actually prized a number of policies for the people with disabilities, which were actually contributed, or which was a reflection of the contribution of Joshua Malinga. Again, Malinga's story of resilience as a young boy who, despite becoming a victim of polio at the age of two, he went on to be successful in life. Malinga is actually set in offices where some of us who are able-bodied could not sit. So disability to him was not inability. And that was very true in reflected in his life and in his death. And you would see by the numbers of people who came for his funeral, even those who had heart, like civil C members, they came and they did really show their grief with us and with people of Zimbabwe. So we say to the Malinga family, may God comfort you. One day when Christ comes, we will meet up.
Tanzwa vadzvokora vachitaura vamavaza kuti munyika hamuna utongi wejechetere. Tichiona kuti nhasi izuva reInternational Day for Democracy. Munoti chiine zvataurwa navadzvokora izvi?
Tanga ndoda kutanga ndati nhasi izuva reInternational Day for Democracy. And rauya kwayakanaka tichangobva mudemocratic elections yakawana ichisarudza vamunangagwa pachigaro. Iri kutiratidza zvakare kuti tua Zimbabwe iri kutevedzera democracy. Every 5 years we have democratic elections. And I want to say, makore mashanu ega ega, ZANU-PF yaratidza kuti democracy hazvireve kushandura pati inotonga, asi inoreva kusarudzwa neruzhinji rwevanhu murugare uyezve murunyararo. Totaura panyaya yanga iri kungodzomotokwa navadzokora. Chekutanga ndechekuti ZANU-PF haisi kuda kusunga vanhu nekuda kungovasunga nje. ZANU-PF haisunge munhu. ZANU-PF haisi mapurisa. Haina simba pakusungwa nekusungana kwevanhu. Saka zvekutaura navadzokora handizivi kuti vari kurota varipi nhasi, asi chokwadi ndechekuti vanhu vari kusungwa ava imhondi, kana kuti vane mhosva dzakanangana nawo dzeumhondi dzakaita MP wekusunningdale anga asungirwa nyaya yekuda kuedza kuuraya. Zvakaita vanhu vanokupfuura makumi maviri vekuzita vani vaida kuuraya muzvari Barbara Rhodes vakasungwawo zvakare. Vaosalosi vakakuchidzira moto Barbara Fields ikadzira nevanhu vachida kutemana nekutema mapurisa. Osalosi akapfeka ngundo ari pamberi achijamba sepwere zvamuvanawo. And dzabuda dzimwe nyaya yekuti aiwa aida kurovawo muzvari Nosoneni wevatorawo. Saka ihwo umhondi ihwoyo neubhinya ndo huri kusungwa nemapurisa. Chekuti imwe pari kurasika vadzvokora ndepekuti 2/3 majority tinongoida chete kana tichida kuchinja constitution. Hatina chinangwa chekuchinja constitution. Saka hatina chikonzero chekubva takara 2/3 majority kusvika pachinhano chekusunga vanhu kana kuda kuvabvisa munyika ino.
Thank you there, Mr. Mavasa. I understand that we have a caller before I move over to Mr. Jokora. Hello, caller Makadi.
Hello, Makadi.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani muri kupi? Taura itinzwi. Okay, I think we just lost our caller. Over to you, Mr. Jokora. You heard what Mr. Mavasa is saying about some of your members who were arrested soon after elections. What says you?
Mavasa, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you about this. Nyaya iri kuitika ndeyekuti ZANU-PF iri kuita inonzi selective application of law, yekuti mutemo unotonga vanhu veCCC nemutemo unotonga vanhu veZANU-PF nevamwe vese wakangosiyana. mapurisa hafanhi kutora vanhu vokanda muchiturongo vozotanga kuferefeta nyaya. Tivadzidzise mutemo, vanozviti ndove mutemo ara Dr. Mavaza. Mapurisa anofanha kutanga aferefeta nyaya. Kana vaona kuti pane nyaya, vochizosunga munhu. Kwete zvekuti unonotora an honorable member of parliament, zvavakaita kuna honorable Kale Maunga, vozovasiya ivo vambovaratidza, vambovavatisa mujeri. Zvinongoitwa kuZimbabwe kunotongwa neudzvanyiriri, kunotongwa nevadzvanyiriri, kune vanhu vakaita sana Dr. Mavaza, nana Munangagwa neZanu PF yacho yose, isingaremekedze kodzero dzevanhu. Saka isu sevana veZimbabwe tirikuti taneta naizvozvo. Ndosaka makaona takabuda tese nouwandu, nesu tose takakwira ndege tikaenda kunovhota, tikavhotera nouwandu hwedu President Nelson Chamisa, vakahwina. Tine mutsindo, asi Zanu PF ikaita chitsotsi chayo, ikaita zvayakaita, asi rwendo rwuno vakanyangira yaona, nekuti vanhu vose vakazviona kuti apa pabirwa apa. Ndosaka makaona SADC yakabva yatsika pasi ikati hatisi kuzotaura nezvemaelections, haisi election iyi, kubira kuri pachena. AU ikataura zvimwe chete, EU ikataura zvimwe chete, hakuna kana gungano rimwe chete kana organization imwe chete yakataura kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzanga dziri sarudzo. Vanhu vose vari kungoti kubirwa, kubirwa. Saka isu sevana veZimbabwe taramba tichiita zvatinokwanisa kuita kuitira kuti President Chamisa, munhu akahwina election, adzokere kana kuti apinde pachinzvimbo. Zvo zvavari kuita zvese kusunga vanhu kwavari kuita, kuda kutyisidzira vanhu, kuda kutyisidzira macitizens eZimbabwe kuti vasapinde mumugwagwa, kuti vasaratidzire, kuti vasataure nhunha dzavo, kurwadziwa kwavo kuri mumwoyo. Vamavaza vanoya pano vachiti hazvibvumirwi izvozvo. Ikodzero yedu, ikodzero yevana veZimbabwe kuti vapinde mumugwagwa, varatidzire, vataure kuti zvakaitwa musi wa23 August haisi sarudzo, asi kupira kuri pachena, kunotonyadzisa. Kwekuti ndinoshamisika munhu akaita Tavamavaza anogara muUnited Kingdom mune demokrasi, anosapota zvinhu zviri kuitwa navamunangagwa, zviri kuitwa neZanu PF, kubira kwakadaro. Vanosapota zviri kuitwa navamunangagwa zvekuti vanotora vana vavo, vanotora hama dzavo dzese voisa muhurumende. Ti ichocho, vanhu veZanu PF ndo vanonzi vanhu vakapata magwara. Dr. Mavaza, nekukuremekedzai kwandokuita, munonyadzisa kuti munosiya munhu achigadzira hurumende iri mumhuri make, a family cabinet. Makatarisa, motarisira kuti pane chinobuda ipapa. Vanhu veZimbabwe ngatibatanei tirwise, tione kuti kodzero yedu yaremekedzwa yatakaisa musi wa23 August.
Thank you, Mr. Jokora. Let me give Mr. Mavaza 10 seconds to respond to what Mr. Jokora just said.
10 seconds will be unfair, but kandikuti kuna vaJokora musanyembedzere kuzvipaira. Sekutanga ndechekuti vari kusungwa vaparamhosva havasi kusungirwa kuti ndeveTCC. Chepiri ndechekuti maelections akaitwa muZimbabwe Zanu PF ikahwina. TCC ikazvibvuma kuti Zanu PF yahwina, vakatoatendawo coronation. Takatovaona vanafadzai mahere vachifara, iye Jokora anga arikoyo achipembererawo kuti vahwina. Saka demokrasi haireve kupemberera divi hwani ravahwina oti ravaruza tadzvinyirirwa. Aiwa, ndo unonzi udyire umara patsetsetse unongedza mai nechombo uri kuitwa neTCC. Gutsikanai kwamakundu kwabvumai kundu kwaine ruremekedzo. Musangoita nharo dzekungomisa tsinga dzekugotsi nekuda kutonga kwamusingagoni. Muchangotaura, asi nyika iri kuenderera mberi. Tiri charamba tichingotonga vana Dzokora nana Chamisa vachingoukura. Zimbabwe iri kutongwa.
Thank you there, Mr. Mavaza. Mr. Jokora, just 10 seconds also.
Ndinongora vachikurudzira vanhu veZimbabwe kuti musaore mwoyo. Zimbabwe itsva iri kuuya inenge ichitungamirirwa naPresident Nelson Chamisa. Ngatigadzirirei.
Thank you so much. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe, and have a pleasant weekend.